iye zvino chiri kuitika kumaprovincial headquarters emusangano wezanupf avo vanota kukukwidza zvigaro zvomuseneta national assembly that is mamps local authority macouncillors neve women's quota neyouth quota vanoendesa maCV avo aya anoratidza kuti ndiani nani akamira sei nezvimwe zvakadaro nokuti hazvidi kuti munhu wakangojoinavo zanupf nezuro otoisa CV yake kuvanga varimo zvidza zvemusangano zvinozoita sei
saka zvinozopa here ivo vachakwikwidza mutsarudzo dzemapuraimari mukana wekuti vanga vachizotsvaga rutsigiro nguva yacho vanozoiwana here
zanupf ibato ravanhu saka iwewe kana ungochingori munhu anoshanda navanhu haudi mwedzi 20 kana kuti gore kuti uzviti handini ivowo vajonga kandimire vagara vachitokuziva because unenge uchigara uchiparticipata maactivities omusangano
tinoona kuti mumatsarudzo adarika emapuraimari ebato renyu rezanupf maimboita kukakatirana munyaya dzekuti vamwe vabira vamwe vadii zvii zvamakaisawo rwendo runo zvekudzivirira matambudziko iwayo
kubira momoti kunogona kushaikwa kunogona kuvapo asi chiripo ndechekuti mavhiki aperawo kuda kamama kambozvinzwa kwakune chirongwa chainzi chamacell verification exercise yokumeka sure kuti vanhu vachazovhota vachivhotera macouncillors iyavo vanhu vomusangano chaivo chaivo here saka handioni kuti pangava nechitsotsi ikoko kuti kuve ne self verification exercise ndokuzama kuda kudzivirira chitsotsi.